ende na mari yakawedzera yakatobira vashandi mari yakanyanyisa kuudza kuri kuwedzerwa mari kwaitwako kuri kuuya panguva yekuti mari yaichitambirwa muna 2012 nevashandi yatodzikira netimes 5 tichitarisa nemarets ariko nhasi kana vachizowedzera yadzikisa dzikira natimes 5 kuti munhu aichitambira $600 tikaidhivhaidha na 5 ndo mari yaakutambira nhasi saka zvazvongoreva ndezvekuti hurumende iri kunyeba kuti iri kuwedzera mari asi marets ari kukwira vashandi vaichitambira nemaunited $ vanga vakanegoshera nemaunited $ asi hurumende yaona kuti haisi kuda kubhadhara vashandi yakatita kubhadhara nemaratgs asi tichapota tichikuwedzerai yatanga yatorets yacho yakatosiyana izvezvi vashandi vari kugunununa vashandi vari kuchema munhu aitambira mari shoma muna January ari kutoti dai January achidzokazvo nenyaya yekuti mwedzi uno wawedzerwa mari hauna chaachakwanisa kutenga
muri kumbotaura here nehurumende nekugunun'una kwamuri kuita uko
hurumende tiri kutaura nayo takaiisira gwaro zuro ratakaiyeuchidza basa rainaro rekudzoreredza mari yekuti idzokere payanga iri muna 2012 takavanyorera reminde yekuti no imbodzorereiwo mari yedu payanga iri kana mukatadza hatichasara tiisina chekuita kunze kwekudzokera kumastreet havasati vatipindura gwaro iroro tine magwaro atosu vatumira mawikli mamwe tichingoramba tichivayeuchidza kuti mune mari dzedu dzamusiri kutipa dziri kuita kuti varombo vatazekuita basa vashandi vatazoita basa ravo nemwoyo wose zvichaitira kuti education sector iparare kana mukarega kutibhadhara asi vanoramba vakatinyararira havana zvavari kutaura nesu
saka muchatora matanho api kana musina kuwana mhinduro inogutsai
isu taida kupinda mumastreets vakatanga kutora vanhu vaitungamiriri vedu vachiponda umwe neumwe maprovinci zvichida kuita maprovincial protest vakatora vanhu vachiva abdakta vachivarova zvakaitika kumuchinoi zvikaitika kumashonana necentral zvakaitika kumanational leaders vedu saka siraini ari kutaura saka asi hatiivadzidzisi vari kuti hatikuzomirira ipapo so ndo rinouya ratiri kuita tichatenge tichitora vamutunimuve tichipinda navo mustreet ikambeni yati kutanga next week kana zvinhu zvedu zvafamba zvese zvakanaka tichange tichiwana vamutuli mustreet vamutuli munhu wacho tingamushaya asi tichauya nechimisikidzo chavo anenge aine chishuwo chaainacho chekumukumbira mari vanhu vese vachanenge vachisangana navamutuli mustreet izvi tiri kuzviita iri gadziriro yekuti panovhurwa zvikoro vadzidzisi vachange vakagadzirira kuti vamutuli takatanga navo mustreet asiovaona kuti pamari yedu hatichi hazodzokera kumabasa kusvika vatibhadhara tine urongwa hwakawanda hwatiri kuita nekuti vadzidzisi vatotsvitirira havana chekudya havakwanisa kuenda mhuri dzavo kuzvibhadhara havakwanisa kuenda vanavo kuzvikoro kusvikira masalaries avo ari zviwa vatiitwawo sevanhu asi tikuona kuti vari kure kure neupfumi hwenyika kuchidywa nevashoma shoma vari kuratidza mava akanyanya.